Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hey no misoro yena udzeludza nasi chipiri gumi guru 23, 2018. Mutungamiri we MDC Vanelson Chamisa vanoti munyika munofanirwa kuumbwa hurumende itsva inofanirwa kubata matomo kuitira kuti zviri kunetsa munyika zvigadziriswe. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzozeya mabatirwo ari kuitwa basa negurukota rezvemari vamutuli Ncube panguva iyo nyika yaita mamvemve munyaya dzemari. Vechidiki Muzano PF voshora vaAC Mulumumba vachiti zvavari kuita zvinopfumura bato reZANU PF. Paramende inoudzwa kuti dzidzo iri kudzikira zvakanyanya munyika nepamusana pekushayikwa kwevarairidzi vakadzidzira basa iri. Studio 7 inoenderera mberi nekuburitsa nyaya dzine chekuita nedambudziko rechirwere chegomarara repazamu iro riri kucherechedzwa pasi rose mwedzi uno wagumi guru. Muchirongwa cheThe Connection paLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu kune vechidiki munyaya dzehupfumi. Takatarisa kurudziro yavachamisa yekuti munyika muve nehurumende itsva inofanobata matomo ichigadzirisa zviri kunetsa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-6040 ne 15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.